manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro, 12/11/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwane kutapukirana kwechirwere ichi mumaruwa matakagarisana mune vamwe. Saka radambudziko hombe zvinoratidza kuti even hurumende iri mumashure chaizvo panyaya dzekutesta vanhu.
Mumwe chiremba uyambira nezvenjodzi yekupararira kwekoronavhairasi munharaunda vanhu vasina ruzivo rukuru kumaruwa. China yotumira nyanzvi nezvikwanisiro kuZimbabwe kunorwisana nekoronavhairasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvonetana nedanho renyika iyi rekuda kuzvishayisa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu vanofanira kungwarira zvikuru kupararira kwave kuita chirwere checoronavirus munyika zvikuru kune vanhu vasina nhoroondo yekumbobuda munyika kana kusangana nevamwe vane chirwere ichi vanozivikanwa. Dr. Munatsi vanoti kurwara kwevanhu kumondoro kwamurehwa nekuchegutu vasina nhoroondo yekushanya idambudziko guru chaizvo. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamakumi matatu nevatanhatu kana kuti 36. Vanhu vapora kubva muchirwere ichi vave vapfumbamwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Munatsi.
VaZulu izvi zvinoratidza kuti pava nedambudziko gurusa kana tikange takutanga kuona vari kunana mutoko murehwa mondoro vasina kwavakamboshanya kune dzimwe nyika vaakunzi vane korona.
Zvaakuitika izvi zvinorevei Dr. Munatsi?
Zvinoreva kuti korona iyi vanogona kunge vakaiwana kuvanhu vakashanya vavakasangana navo asi ivo vasingazvizive kana kuti munhuwo anenge akasangana nemunhu akashanya ofamba onotapurira vamwe. Saka kwane kutapukirana kwechirwere ichi mumaruwa matakagarisana mune vamwe. Saka radambudziko hombe zvinoratidza kuti even hurumende iri mumashure chaizvo panyaya dzekutesta vanhu nekutevera vanhu vese vakanga vachinzi vakabva kune dzimwe nyika vachiona kuti vaone kunzi vane chirwere here, nekuti izvi zvinozvi ratova dambudziko tarisai vanhu vaakutapurirana chirwere checoronavirus mumaruwa.
Tiri kuonawo kuti hurumende inenge yanga yati vamwe vashandi vachidzokera kumabasa panguva inoyi, asi zviri kubudawo ndezvekuti vashandirwi vanga vambonzi vabhadhare mari dzekuvheneka vashandi ava vari kutiwa havana mari. Vakanzi vaonewo kuti vashandi havasi kupisa mwiri here vachishandisa mathermometer, vari kutiwo mathermometer acho haasi kuwanikwa. Chinhu chakanaka here kuti vashandi vadzokere kumabasa? Zvinhu zvakamira zvakadaro
nemamiriro akaita zvinhu panguva ino kuti vashandi vadzokere kumabasa kuisa upenyu hwevanhu panjodzi hurusa, kunyanyanyanya makambani achiti havana mari yekutenga zvikwanisiro zvekuti vashandi vavo vaongororwe kunzi havana korona here. Tinozoona kuti kana chirwere ichi dai changa izvozvi zvinokuti vanhu vanga vakagara mudzimba kutapukirana kunenge kwakaita kushoma, tinozoonazve yangobarara mhanya chinenge chaakutapukirana pazvakatonyanya chonyanya kuzadzanwa kunyanya mumabasa. Mufungai kuti zvinhu zvakaoma sei kuti mumakambani umu mamwe maofisi madiki mamwe anenge achishanda aine vanhu vatatu vana, kuzoti zvinotozotaura zvekuti social distance mumaofisi umu nemumakombi idambudziko hombe.
Saka poitwa sei nekutika vamwe vari kuti makambani akasavhurwa vanhu vanofane nzara vari muZimbabwe.
Zvakakosha kuti hurumende igadzirise zvinhu zvese zvinodiwa tisati tati vanhu ngavadzokere kumabasa nekuti upenyu hwevanhu hunorasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Ava vanga vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa vave kudarika zviuru mazana maviri zvine makumi masere nematatu kana kuti 283,000. Asi pavanhu ava vapora ndovakawanda vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nevatatu kana kuti 63,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe kana kuti 2,290. Vapona vanosvika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti 21,000. Chikwata chavana chiremba gumi nemumwe vekuChina vanonzi inyanzvi mukurapwa kwechirwere checovid-19 chapinda munyika nhasi masikati kuti chizobatsira mukurwisana pamwe nekurapwa kwechirwere chatekeshera pasi rose ichi. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti chikwata ichi changa ichitarisirwa munyika nenguva dzenhatu masikati anhasi. VaMangwana vati chikwata ichi chiri kutarisirwa kuzoshanyira nzvimbo dziri kurapirwa varwere pamwe nekusangana navana chiremba vemunyika vachipana ruzivo nemazano pamusoro pechirwere ichi. Muzinda weChina muZimbabwe wazivisawo kuburikidza neTwitter kuti chikwata ichi chiri kupinda munyika nerubatsiro rwemishonga yakawanda chose uchiti urwu harusi rubatsiro chete asi kuti ushamwari. Zimbabwe iri kuwana rubatsiro rwokurwisana nedenda recovid-19 rwakasiyana-siyana kubva kunyika pamwe nemasangano zvakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaMangwana sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Kuuya kwana chiremba gumi nemumwe vabva kuChina kuya kuzobatsira kurwisana nechirwere checoronavirus muZimbabwe idanho rakakosha zvikuru kunyanya tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Asi chatinoramba tichikurudzira kuhurumende ndechekuti chakakosha ndechekuti tibatsiridze vana chiremba vedu vemuno kuti vange vachikwanisa kurwisana nedenda iri, nekuti chatinoda isolution yatingati iri sustainable kana kuti icharamba irimo munyika, nekuti hatizivi kuti denda iri richapera rini uye richawanda zvakadini.
Tiri kunzwa kuti vana chiremba ava inyanzvi mukurapwa kwechirwere checoronavirus kana kuti kwecovid-19. Patove neinyanzvi here Dr. Nyamati? Tichiona kuti chirwere ichi chiri kunzi hasisati chawanirwa mishonga.
Hongu, zvinokwanisika kuti pamwe vana chiremba vaya vanokwanisa kunge vari vana mazvikokota munyaya yekurapa covid-19, sezvo semazera atinoita nyika yeChina yakabvawo mukusangana nedambudziko recovid-19 iri. Saka vana chiremba ava tinovimba kuti vanga vari pamberi pekunge vachirwisana nedenda recovid-19 kuChina.
Tiri kunzwawo kuti chikwata ichi chauya nezvikwanisiro zvekuongororesa chirwere checoronavirus, asi tinonzwawo kuti mimwe yemishini iri kushandiswa munyika haisi kuburitsa ongororo chaidzo. Mishina iyi ingaitwa sei isati yaenda kunoshandiswa nevanhu?
Chekutotanga, tinokurudzira hurumende kuti ivo vanachiremba ava vari kubva kuChina vatange vaongororwawo kuti havana here chirwere checovid-19 zviri kungoitwawo vanhu vose vari kubva kunze kwenyika vachipinda muZimbabwe. Chechipiri, ngazviongororwe tine Medical Council Authority of Zimbabwe inofana ngeri involved zvitarisa zvinyizvi kuti zvinosvika here pa standard inodiwa nenyika zvinosvika here pa standard inodiwa ne World Health Organization tochingoramba tichichengetedza ma guidelines maererano nevanhu vanenge vashanya kupinda muZimbabwe.
Ava vanga vari sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende iri kunonoka kusadzikisa chivimbiso chayo chekubatsira vanhu vaizviitira mabasa emaoko zvepakuti vayaure nenzara vari muDzimba apo nyika iri kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Izvo zvinonzi zvapa kuti vamwe vagari vemumasvingo vakumbire rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai sungano zvarebwa nasebekwa mucheke vanoti vanokumbira kuyamurwa nemasangano anobatsira nekumaruwa nechikafu nguva dzakaoma nekuti havachisina tarisiro yekuti hurumende ichapa mari yakavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube inosvika mazana maviri iyo isisinawo simba nekuderera uremu kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu.
Tinokumbirawo rubatsiro kuti kana zvichibvira tipuwevo chokudya nokuti zvokwadi muDzimba umu tatambura hatisina kana chokubata. Tinokumbirawo kana vana World Food Program kana vekeya vachinzwavo nevamwevo vana plani vanani vana World Vision kana vakaerera vanokwanisa kuzvinzwa tipeivo chikafu tatambura nenzara.
Amai Endlands takaedza vemumusha wekwamajange vanoti vanhu vazhinji vakutadza kudya chero kamwe chete pazuva nenyaya yekushayiwa mari.
Ngavachiuya mutaoni vatipewo chikafu nokuti madzimai angachirorama nokutengesa nokuita sei hatisisina kana pekubata zhara yatopinda zvingabviri. Saka dai tawana vanokurumidzawo kutibetsera tiwane zviputu zviputu uku hwacheko zvinoizvika huri kutionesa kuwana. Saka tingatofa nezhara muZimbabwe.
Vemasangano akaita seWorld Food Program, Care International pamwe chete nePlan vanowanzobatsira vekumaruwa. Asi veWorld Food Program gore rapera vakatangawo kupinda mumadhorobha sezvo makange maita nzara inotyisa. Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vanoti hurumende iri kuzama kushanda nemasangano aya kuti ibatsire vagari nezvekudya.
Mukuwandudza kubatsira vanenge vachishayiwa iwava, hurumende ndobve yazopindira panguva yelockdown neimwe program zvakare ndeyekubatsiridza kubudikidza nesocial welfare maregistered zenge achigadzirwa aya ati tichitaura. Asi wanenge achitodyidzana nevagara vari muprogiramu iyoyo kare wetiri kutaura kuti mapartners ehurumende.
Asi vakawanda vanoti muromo hauzariri nerwizi nekuti havana chavari kuona. Zvichakadaro vamwe vagare vari kuchema-chema nekuti vamwe varidzi vezvitoro vari kuvarambidza kutenga zvinhu kana vaine mamasi akagadzirwa muDzimba vachiti vanoda akatengwa kumafamasi. Vagare ava vanoti zviri kuvashamisa chaizvo sezvo hurumende yakabvumidza mamasi chero anogadzirwa muDzimba sezvo yekutenga achidhura uye achida mari yekunze. VaGerald Matumba vanoti vakarambidzwa kupinda mitoro mumusha werujeko vachinzi maski yavo ndeyekugadzirisa haitenderwi.
Tenga kupinda mushopu kurujeko ndichida kupinda mushopu ndine kapfeka maski yehomemade yakagadzirwa kumba vakati hatiiti kuti upinda unofanira kupinda unofanira kutenga zvinowanikwa kumasaijari.
Vamwe varidzi vezvitoro vataura neStudio 7 vanoti vari kuita izvi nekuti kwakabuda mashoko ekuti mamaski ekugadzirwa muDzimba haadziviriri kutapurirana kwecoronavirus nemazvo. Umwe wevakadai vaAmbrose Manyikwe vane chitoro kuNyararo West vanoti vanoda mamasi anotenderwa nebazi rezveutano kwete yemuDzimba.
Saka takukurudzira kuti vanaya vachizotenga vanofanira kuva nemacertified mamask anenge akarekomendwa neveutano. Vanosina shuwa ipapapo tine challenge tirikumbovamisa kuti vatende kumashopu edu.
Asi vaviri mai vanoti vanamuzvina bhizimusi vari kudaro vari kutyora mutemo wehurumende uyo unotendedza mamasiki ose chero akagadzirwa muDzimba. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vagari vemugweru vanoti vave kutyira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 zvichitevera kuchengetedzwa muguta iri kwezvimwe zvizvarwa zvemunyika zvakabva kunze kwenyika. Mutoro wedu na utaura ishava anotipanya enotevera.
Kuchikira kupararira kwechirwere chekoronavirus uku kurikuuya mushure mekunge vanhu vanoda kusvika zana nemakumi maviri vakachengetedzwa paGweru Polytechnic kutanga nemusi wechishanu svondo rapera. Kune vamwe zvevanhu vanosvika makumi matatu vakachengetedzwa paMukoba Teachers College kutanga nezuro. Vanhu ava ndevamwe vari pakati pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorwa kubva kunyika dzeSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vanoti Mukoba Teachers College inokwanisa kugara vanhu mazana mashanu vari kubva kunze kwenyika vakatiwo Gweru Polytechnic yatozara. Mumwe mugari amai Anita Nyati vauza Studio 7 kuti vanotyira kupararira kwechirwere checoronavirus nekuti vamwe vevanhu ava vanogona kuve vainacho vachitiwo vanhu ava vanogona kutiza munzvimbo dzavakachengetedzwa.
Tikutyira kuti vanhu ivavo vanogona kungobuda vakapinda mucommunity kana kuri kuti vari positive paCovid-19 iyi vanenge vakutozadza vanhu nekuti hapana sekiriri kunyatsokuvachengetedza kuti vagare imomo vasabude. Saka ishungu dzangu kuti dai paongororwa patariswa kuti vanhu vari kudzoswa ava vakachengetedzeka here zvokuti havagoni kubuda vachipinda mucommunity medu vachizadza vamwe zvirwere.
Asi mumwe womugari Muzvare Nyasha Mahwende vati vanhu ava vanofanirwa kubatwa zvakanaka sezvo zviri zvizvarwa zvemuZimbabwe uye vari hama neshamwari dzavamwe vanhu. Vatiwo kunze kwekutyira kupararira kwezvirwere vari kutyirawo kuti vamwe vevanhu ava vanogona kuita zviri kunze kwemitemo vakatsinirawo kuti vanofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba.
Hama dzedu hatingadzirasi asi chikumbiro chedu tachikumbira security yakanyanya kunyanya munharaunda matinogara semuno mumukobha watinogara pedyo neMPC nekuti hatizivi kuti munhu anenge achifungei. Saka tokukumbirawo kuti dai tachengetedzwa zvakanyanya uye vanhu vavo dai vavo vachengetedzwa zvakanyanya because hatina assurance yekuti awe
Studio 7 yanyimwa mvumo yekupinda panzvimbo mbiri idzi nevange vakachengetedza vachiti tinofanirwa kupiwa mvumo kubva kumahofisi ehurumende edunhu reMidlands. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valerie Mavhima pamwe nevakafanira kubata chigaro chemukuru wedunhu munyaya dzezveutano kana kuti Provincial Medical Director Dr. Reginald Mene asi patasvika kumahofisi avo vanzi vange vari mumusangano. Vanoziva zviri kuitika vanoti kuSouth Africa nekuBotswana kwavaive vari vamwe vevanhu ava vainzi vari munyika idzi zvisiri pamutemo vakambosungwa izvo zvakavaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuStudio 7 kuti chipatara chinorapwa varwere vecoronavirus kana kuti Isolation District Hospital chichiri kunadzurudzwa pari zvino. Vakurudzira kuti vagari vateedzere zvinokurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus asi vati havafanirwe kutya vachiti vane chivimbo chekuti kana pakaitika vanowanikwa vaine chirwere ichi vanokwanisa kurapwa.
Seguta tangasati tanyatsa kugadzirira kuti tikaita a case tikwanise kunge tichimaneja. Pandodaira kuti nehelp yatiri kuwana kubva kuhurumende nemastakeholders akasiyana siyana mukumanyisa basa kuisolation yedu ndodaira kuti munguva pfupi iri kutevera tikaita a challenge tinogona kuimaneja seGweru.
Mukuru webato repeople's democratic party amai Lucia Matibenga vanovewo mugari wemuguta reGweru vati basa rehurumende kuchengetedza vanhu vari kudzoka ava zvakanaka uye kuonawo kuti vamwe vagari vose vachengetedzeka.
Dai zvagoneka kuti pange paine security kuti vasafamba famba vanhu ava basa rokuti vaongororwe risati rapera nokuti zvazvinoita zvinodzokonoka zvovhundusa vagere munharaunda kuti zvino pakudai kugamuchira hama dzedu hurumende yaita sokuti iri kukusha chigwere munyika ichiparadzira kumaprovinsi kana pakasaitwa chenge
mudunhu reMidlands hamusati maita munhu akabatwa nechirwere checoronavirus asi kudzoka kumusha kuri kuramba kuchiita zvizvarwa zveZimbabwe kubva kunyika dzakatipoteredza kuri kuita kuti vamwe vabatire hura mumaoko vachityira chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taura Ishava.
Sangano guru rinomirira mabhizimusi muSouth Africa reBusiness for South Africa rayambira hurumende yavasiri uRamaphosa kuti ivhure makambani nekukasika munguva yelockdown sezvo vanhu vakawanda vachapedzisira varasikirwa nemabasa. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Imwe nengo yepamusoro musangano iri va Martin Kingston vanoti vanhu vanosvika mamirioni mana kusanganisira vanobva kunze kwenyika vacharasikirwa nemabasa kubva mukuvharwa kwemakambani nehurumende ichiedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chikumbiro chavo chinouya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa yazivisawo kuti iri kugadzirisa mutemo uchashandiswa nemakambani emunyika iyi mukupinza zvizarwa kune dzimwe nyika mabasa. Gurukota rezvevashandi munyika iyi vatula sikesi vakati mutemo uyu unofanira kudzikwa nechimbi chimbi. Mutemo uyu uyo uchashandiswa nevarimi vemumahotera nevanoita zvekuvaka pamwe nezvemudzimba uchaomesera zvikuru vanobva kunze kwenyika sezvo ariwo mabasa akawanda anoitwa nezvizvarwa izvi. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Rick Mukonza vanoti chirwere cheCOVID-19 chichaita kuti mhuri yeZimbabwe inorarama nekushanda iri muSouth Africa itambure zvakanyanya.
Denda iri richabata-bata avo vari kushandira makambani nekuti makambani mazhinji haasi kuitwa zvakanaka nekuda kwekumbovharwa kwaakaitwa. Saka makambani achatovhara zvachose nekuda kwezvaitika nedenda iri. Mamwewo makambani emaZimbabwenzi avo vari kuzvishandira pachavo achatadza kusumuka nekuda kwedenda iroro.
Va Wellington Manyunda avo vanomiririra sangano reZim Truckers Association vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwayo sezvo nhengo dzesangano ravo dzinoshandira dziri muSouth Africa dzave panguva yakaoma.
Isusu sesangano reZim Truckers Association tikukumbira mose kunyika yedu yeZimbabwe kuti ngavatitarisawo kuti tiitewo revamp maservices emabasa edu. Tachikumbirawo kuti mabasa edu adzoke munyika yedu yeZimbabwe. Tipanguva yekufunga izvezvi ende hatisi kuziva kuti toita sei.
VaNesbet Mahanya vanobva kumasvingo vanoti vari kufunga zvekudzokera kumusha uko vanoti vachanozvitangira mabasa emaoko.
Ini pachangu ndotoona kuti zviri nani kuti tigadzire kutanga maprojects akaita sana aquaponics nehydroponics netigari tiri kumusha.
Kutanga munandira 2018 South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Zimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP chekupa mapepa kune vanoda kudzidza nekushanda munyika iyi. Magwaro aya ari kutarisirwa kushanda kusvika muna zvita gore rinouya uye zvinotaridza kuti kuda kuwedzera nguva kuchanetsa. Hapana anonyatsoziva kuti muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani sezvo zvakawanda zvacho zvisina magwaro ari pamutemo ekugara munyika iyi. Asi vamwe vanofungidzira kuti zvinogona kusvika kana kudarika mamirioni matatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kipanga mazano chemutungamiri weAmerica munyaya dzezveupfumi Valerie Kudlow vanoti vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika yeAmerica huchaita zviri nani nyange vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nechidimbu vagumurwa pamabasa kusvika pari zvino. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzeutano dzinoti dai Zimbabwe ichigara ichiremekedza chibvumirano chenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration, icho chinokurudzira kuti zvikamu 15 kubva muzana zvemari yebhajeti renyika zvishandiswe munyaya dzeutano, zvinove kuti zvinhu zvingadai zvisinganyanyonetsi mubazi rezveutano sezvazviri kuita makore ose muZimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti bhajeti rezveutano rikagara richiwana mari sezvinodiwa neAbuja Declaration, zvinhu hazvizonyanyoomera nyika munyaya dzeutano munguva yematambudziko akaita sezvirwere zvinovhiringa nyika zvakaita sedambudziko reutachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Sangano rinomirira vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, ZIMA, rinoti utano hwaka wakanaka ndiwo musimboti weupenyu pamwe neupfumi wenyika. Mutevedzeri wemutungamiriri wezima Dr. Kudzai Masinire vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa chibvumirano cha budget declaration kuitira kuti mari inenge yaiswa mubatsi rezveutano ikwanise kuvandudza zvipatara, kutenga mishonga, kutenga mishina, pamwe nekuti nyika igare yakagadzirira kurwisa zvirwere.
Dai hurumende yedu yakwanisa kusvitsa chikamu chakatarwa nemusangano wenyika dzemuAfrica wekuti zvikamu gumi neshanu kubva muzana zvemari yenyika inopiwa kumapazi akasiyana ehurumende zviendeswe kuutano, nokuti zvinobva zvabatsira kuti mari yaya inodiwa kutenga mishonga, kuvaka zvipatara, kutenga mishina yekurapa, kudzivirira zvirwere, kurapa zvirwere inge iri ichiwanikwa, zvinobatsira kusimudzira utano hwenyika.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera vanoti nyika haisi kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano. Dr. Madzorera vanoti izvi zviri kubuda pachena nekumhanyamhanya kuri kuita hurumende ichiedza kugadzirisa zvipatara kuitira kuti zvibatsire vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 pamwe nekutsvaga vashandi vezveutano.
Hurumende inofanira kumeka shuwa kuti izvo yatakawirirana kuabuja 15% inoenda kuhealth. Yomeka shuwa kuti mamwe maemarked taxes, mataxes atakagadzira tiiti aya ndehealth care services, ngaaende kuhealth.
Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Nurses Workers Union vasimba rashe James Tafire nyika vanotiwo hazvinakidzi kuti nyika itange kumhanya-mhanya kugadzirisa zvinhu kana zvinhu zvaipa sezviri kuitika pachirwere checovid-19.
Hazvizodi kuti kana pane zvazoitika ndopo zvonzi pakufambwa pachigadzirwa atinoti maintensive care units.
Mumwe murwiri wekodzero dzeutano Muzvare Joylin Nyachuru vanotiwo pamusoro pechirwere checovid-19 nyika inogara yakanetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakaita sekolera netyphoid, nekudaro mapazi ezveutano pamwe nezvemvura anofanirwa kupiwa mari inoita kuti aite mabasa awo nemazvo nguva dzose.
Tisina kutarisana necoronavhairasi chete, tine zvimwe zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Tiri kuti zvakanaka zvakare kuti hurumende ikoshese bazi rezvemvura zvakare.
Kunyange hazvo Studio isina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei vasingapi bazi rezveutano mari iri muchibvumirano cheabuja declaration pavanoita budget renyika. Mumwe mushandi mukuru mubazi rezveutano Dr. Isaac Piri vanotiwo zvakakosha kuti pava nehomwe yakasimba yebazi rezveutano kuitira kuti bazi iri rikwanise kurwisa zvirwere.
Nyaya yekuisa homwe yemari kusimbaradza nyaya dzeutano yakakosha kuti tikwanise kuzorwisa zvirwere. Tiri kudzidza kunyange zvakaoma kudzidza tatove nedambudziko.
Kubva zvaiitwa chibvumirano cheabuja declaration mugore ra2001 Zimbabwe haisati yambozadzikisa zvikamu zvinodiwa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus tichitarisa kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamasiki kuvamwe vachiti havana chekudya sezvo vari kunzi vagare mudzimba. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe chiremba oyambira nezvenjodzi yekupararira kwecoronavirus munharaunda vanhu vasina ruzivo zvikuru kumaruwa. China yotumira nyanzvi nezvikwanisiro kuZimbabwe kunorwisa coronavirus. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvonetsekana nedanho renyika iyi rekuda kuzvishayisa mabasa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.uwishona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.